Nengo dzezano PF dzange dziratidzira dzine zvinyorwa zvinozvidza utungamiriri wava Mike Madiro nevamwe vavo vachiti sarudzo dzakaitwa mudunhu iri dzinofanirwa kuitwa zvakare. Mumwe wevairatidzira ava vaCrispin Tarumbwa vati vanoda kuti paitwe sarudzo zvakare uye midziyo yebato ishandiswe nenzira kwayo.
Edvinu profits chinofamba kana chinooneka. We need fresh evictions. Taramba zviya zvekuti tinongodzwa ba province iyi zvatogadziswa izvi awandi watopa zvigaro. New dispensation zvayatopfuura. We are seeking new fresh elections in Manicaland. Ndo zvatiri kudimanda isusu sema youth emuprovince muno Manicaland. Ndo bandiko ratinaro muzwara nhasi rekuti patiri kuenda apa kana zvisina kugadzirisika kunoku zveshuwa musangano ucharamba usina kumira zvakanaka muno Manicaland. We are tired with these people because zvava kutogadzira zvekutanga kutita mahearings ekudzinga vanhu vanova vangu vari pa-forefront ekurwisa G40 kabao ndo vaakunzi nhasi awa ndo amarabhish iyo ndo vavanhu kwavo whilst for the past years vanga vakagarawo kuba kwani kuba kwavo vachizorora havo new dispensation yavo kunza pazvigaro ndo futi vaabhizi kudzinga vanhu. Saka tiri kuti tiri kukumbira tiri kuchema kuti tiri kudawo maelections kuno Manicaland kana asina kuitwa zvinoreva kuti musangano uri kuparadzwa kuno kuManicaland nevanhu.
Studio 7 inakwanisa kunzwa divira wamadiro. Mumwe mugari vaRuben Mundembe vanoti motokari dzavo dzemusangano dziri kushandiswa zvisizvo nevakuru vavo.
Property. We've got a vehicle Yemakonia district. Inogara kumba kwa mainya kwezwa. She's doing private business nayo. Ari kushandisa achitakura huni kufamu kwake achiita sei. Kupati kwacho haitowanike. Inotogara kumba kwake. Kupati kwacho haitowanike. Zvinova izvo kuManicaland kuno. If you look, ED akadyiwa kuManicaland. We are not happy. And those very same people, if you are to be honest, like if you look at Mike Madiro, the provincial chairperson right now, ku constituency kwake, the president akadyiwa zvinonyadzisa, but he was taking all the resources from the province achiita channel ku province kwake, but achizotambinira at the end of the day akadyiwa. Kwaistadhiswa ma resources kwacho ndo kwakahwina president. Like if you look mamwe tineji we've got headlines ne you know ne and then bera and president wakahwina ikoko and but why to staff ga ma resources na wa Madiro na wa na mai mabiga. So we as the as Makoni, as Chiping, as Buyera, we are saying no to this. It's better we treat them fresh elections so that it not choose avanhu vane chido nemusangano vane chido ne
vaGilbert Chiwai vatiwo vanowirana nevamwe vavo panyaya yesarudzo itsva mudunhu ravo kuitira kupedza nyonganyonga yave mubato.
Kuno kuprovinsi yeManicaland tiri kuda kuti kwaite maelection vanhu vachuze munhu waanoda kuti atungamire musangano anodiwa nevanhu kuground, nekuti politics zanupf kavanhu. Saka tikatarisa munhu wanika asina zvido nevanhu haana kwaanotiisa, nekuti vanhu vese pasi apa vari kuchema. Iwo ari kutarisa kudya kwavo chete vari muofisi, haasi kuvanhuko, haasi kutodiwa nevanhu zvachose. Saka isu chishuviro yedu ndeyekuti ngatiite maelection.
Muzvare Eunice Kandororo vange vachiratidzirawo avo vanoti vanoshamiswa vachingonzwa kuti mubato magadzwa vanhu vatsva ruzhinji rusingazive zviri kuitika.
Tingotora vanhu vavo nhasi tongozwa kuti kuprovinsi kwagadzwa vani. Hatisi kudava izvozvi, zvikurusa mainyakuedzwa ngavabude. Tisadzo isusu hatinoda. Takaisirwa mukadzi kuendland constituent ari kunzi ari kumirira vakadzwa, atisingazviti akabva nekupi. Saka tiri kuda maelections kubva kuprovinsi zvichidzika kumadistrict kusvika kusau tichigadzirisa ndokuti ED apinde zvakanaka. Izvi zviri kuitwa kuno province? No, taramba povho yaramba izvozvo.
Studio 7 haina kwanisa kutaura navanyakuedzwa pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yekushandisa motokari yebato nenzira isina kukodzera. Asi mutevedzeri wavamadiro mubato rezanupf kuno kuManicaland amai Dorothy Mabika vati nyaya iri kutaurwa yekubvisa utungamiriri huripo pachizoitwa sarudzo itsva ibasa revakuru vemusangano wezanupf, kwete sezviri kudiwa nenhengo dzavo.
Tiri panapa is disciplinary committee. Hapana maelection ekuti tiri kuimposa munhu. Hapana pari kutsarwa munhu. It's a disciplinary committee yemusangano. There are no elections here. So maelections eprovince kana achiitwa zvinobva kuauthority, kuleadership yedu yemusangano. Hatisisu tinoti toda election. Leadership yemusangano vakuru vedu isusu ndova notaura kuti kwane ma elections e province so hatina simba rekutaura
nengo idzi dzakanganisa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa vaJoseph Mujati avo vaimbove mutevedzeri wasachigaro wezano PF muManicaland avo vakatarisana nemhosva yekusaita basa ravo nemazvo. Vatsigiri ava vanoti vamadiro havazi kuita zvinhu pachena vachingogadza vanhu chete, izvo vati zvinosungirwa kuguma pachiitwa sarudzo dzine jekerere sezvinodiwa nenew dispensation. Ndaka mirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo. Zvema,